tiri kukurudzira nhengo dzetu kuti dzidzokere kubasa, nekuti hakuna chikonzero chichafa kuti tiite strike kwari zvino hatisati tataurirana negovernment. Wafura mwedzi iri 6 tisati tasangana negovernment. Saka isusu tiri kuti ngatitangei semasivil servants tagadzirisisa pongo zvozvo riripo muapex council, then toendaona government takasungana kuitira kuti titaure nerizvi rimwe chete. Kwari zvino hatisi kutaura ne one voice, hatisi kuenda ikoko takawirirana.
Saka muri kutarisirwa riini kusangana senhengo dziri pasi peapex council kuti mugadzirise matambudziko iyo ari kutaurwa nehurumende?
Izvo zvasara kuna chairman weapex council. Kwari zvino tinoziva kuti chairman weapex council ndi president wecollars echitsigiwa nasekretary eri kuptuz. Saka ivavo veri maleaders eapex ngavakurudzire maunions kuti asangane vasunge chinhu chimwe chete.
Asi imiwo sesangano rezimuta mune zvamati masunga here?
Sekuita kwetu mumagore ese tinenge tichipa maripoti akazara kunhengo dzetu kumageneral meeting anenge achitanga musi wa4 na5 January. Ipapo ndipo kuchabuda manzwi nemadirection nemaresolutions kumamembers kuti ngai mabata zvinhu zvedu zvakati.